Kwanya breakfast ne zairangu Dabzing cyber sapateng wa makomputa Kuragzika mese kwa spashaya no computer Ni close ya mababy ndo gara pa mromo pavo They only see me semari kumberi kwavo The show stop mdakatamba nana chopa But against me pa mic panova no choka These niggas ain't rapping so the songs ain't slapping If the songs ain't slapping people ain't dancing Yopa no shades kwa mdara stana Toa furi rahombe chochiza ne chitanda Style and pattern Patispewa fashani Chururu chururu Tripa zayani Hapana zvinyowani Zvava chaudza madhara Game rakabata na game ready mandara
I said I'm asleep Ndava radzikavese I said I'm asleep Ndava radzikavese I said I'm asleep Ndava radzikavese I said I'm asleep Ndava radzikavese
Moto, hoto zichiwaina Ndikatanga kuimba zvonzi ndakushaina Ndichi shika panzvimbo vazhinji vandilaina Ndaka wachisa hobo vasara kungo aina Kunyepa here repo kupedzisira Vanotangira pa 2 number 1 vachisiya Mafanzi angu igozha bati pane vasipo Kana pasina stana ipapo vatipo Isadza risina muriwo tisina sugar Makeup isina liner shaka beti sina njuga Hello, kunokustana havarisa Hajambisa mama Massive maheta katarisa Kozha mafanzi nda vashedza vakadaira Kwa tiri kune pressure kuno kuzotifaira Havana chigayo but still variko zvigaira Kutaura zita rangu kutawane pe kutangira
I said I'm asleep Ndava radzikavese I said I'm asleep Ndava radzikavese I said I'm asleep
Vapfana vechidiki vane tuni twavo Kurastana ndokwatoenda Rapper wokumisira See the inception is very different Kaya kuti they don't even know that they've been defeated Muma dreams avo they all think that they made it Crabs in a bucket makazara muma supermarket Always take your time Make sure you observe the motivation before you drive Vamusomona zvirikuitika panapa Muda kurwisana namambo Muda kurwira chigaro chamusingasvikire Ndosaka chikutarisirai pasi Because togara tiri mudenga We 35,000 feet above sea level Here's the last kicks of a dying ass These are serious kicks, motherfucker.